Opposite TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda reCovid-19 muzvikoro, ukuwo ichiti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yekurwisana neCovid-19 kana kuti lockdown level 2. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvekuti nezuro dhora rekuAmerica rangi rotengeswa nemadhora anodarika 105 emunyika kana kuti US $1 to Zimbabwe $105 pamusika weRBZ Foreign Currency Auction. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora 60 nemapfumbamwe kana kuti US $1 to 99 Zimbabwean dollars.
Tukuona munyika demand ya foreign currency iriramba ichikwira zvakanyanya kana tichienzanisa ne supply available kurecover kurwira economy yedu. Uyo chronic inflationary environment yatiri iri kuita kuti vanhu vakawanda wange vachiprefera kuholda ma incomes avo nema savings avo nekutransacta in my US dollars, nekuti US dollar really more stable than the Zim dollar ruko affect kwa zvakanyanya ne chronic inflation. Makaona nyo inflation yedu muZimbabwe ichiri pa 55% ndo the highest mu region, itora among the highest in the world. Saka inflation yakana iri pamusoro zvakadaro zvinoparadza simba remari.
Saka vanhu vanenge voita sei kana zvinhu zvamira zvakadaro kuti dhorari munyika roramba richishaya simba?
Zvoita kuti vakawanda vade kutenga mayusa kuti vange vachipreserve value. Saka izvozvo zvaincreasa demand, demand yakaincreasa, supply isiri kunyanya kukwira. Zvinoita kuti pave necurrency depreciation yatiri kuona both pa official Dutch market uyo zvakare pa black market, Zimbabwe dollar riri kutiderere. Uyo zvakare money supply growth yakwirira, money supply growth yakakwirira. Zvinoita zvakare kuti simba remari yamuno tichienzanisa nemari yekune ma US dollars ringe ichiderera. Situation muchirungu yatingati too much Zim dollars chasing too few US dollars. Saka zvine izvozvo ende takaona ma import figures akabudiswa neZim Standard Resort, ma imports edu akwira zvakanyanya. Saka kukwira kwema imports kukwira kwedemand ye foreign currency isiri kumechwa, demand isiri kunge ichimechwa ne available supply, zvoita kuti exchange rate kana kuti Zim dollar depreciate kana takaenzanisa nema United States dollars.
Ko pamusika wemukoto zvinhu zvakamira sei pamutengo apa?
Apa musika mutema dhola riri kurenja from as low as 160 kusvika kuma 200 zvichidependa nemari yaunenge uchida kuchinja kana kuti kutenga. Saka musika mutema hauna fixed rate, ungori nerange iri kusvika yekuma up to 200 zvichidependa neamount.
Vemabhizimisi vari kupuhwawo mari kuRBZ vari kuti iri kunonoka kuuya, zvinokonzera matambudziko akaita sei izvi Dr. Chitambara?
Tikuona dambudziko iroro rekunonoka kupiwa mari kwa allotted o iyo ma US dollar aya product auction system sezo zvokuzo manikidza vamwe vanoda kushandisa mari nechimbi chimbi kuti wangu achienda pamusika mutema kuti wangu achikunowana foreign currency. Saka I think iro redambudziko riripo rakakura, uyezve on average vanhu vachinja vasikunge vachiwana mari yese paauction market. Average wamwe ari kuwana ma40%. Saka gepi iroro rinenge riripo rinozovatuma kuti vange vachinotsvaga imwe mari kumusika mutema.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 34, 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane 64 nevasere 4698. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine 133,505. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 500 ane gumi nezvina zvine 200 ane makumi masere nevatanhatu 3,514,286. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 400 ane gumi nezviviri zvine 400 nemakumi manomwe nevapfumbamwe 2,712,979. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende yakwanisa kudzikisa kupararira kwedenda iri muzvikoro. Vandoro vanoti chinonyanya kufadza ndechekuti huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19 muzvikoro hwadzikira zvakanyanya, zvekuti vana vachiri kuvara nedenda iri vangosara gumi nevasere chete kana kuti 18, uye vapona vave kudarika zviuru zvina. Panyaya yekuti kune vari kupinda muzvikoro vachivheneka COVID-19 muvana vezvikoro pasina mvumo yevabereki, Vandoro vanoti kuvhenekwa kwevana kuri kuitwa nebazi rezveutano kwete redzidzo. Asi vanoti pasi pemutemo weCOVID National Policy, vana vanokwanisa kuvhenekwa kunyange pasina mvumo inofanirwa kubva kuvabereki. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navandoro panyaya iyi.
Chinonyanya kutifadza vaKandemiri ndechekuti makesi denda reCOVID adzikira zvakanyanyisa muzvikoro medu. Ndokudaizvozvi tangotarisa gumi nemasere zvichienda ipapo, mane atinoti maactive cases. Zvichakadaro tine marecoveries atinoti vaya vakapona muzvikoro medu vanokwanisa kutosvika zviuru zvina, almost 4,000 vana vapona kuita marecoveries paCOVID-19. Saka nyaya yedenda iyi tagona kuidzosera nekuimaneja muzvikoro medu saka isiri nyaya inga mbonyanya kukunesa kushikoro medu saka zuruto sitatisa kutitaka kwanisa kuita kutivana waka wanda rachenge teseke upenyu wao
tirikunzi kwa kuti wano veneka COVID-19 waru kupinda mshikoro wachiveneka wana pasina chubumirano kana kuti mvumo inobva kuvabereki mungati zao zvaka mira sei panyaya iyo
aiwa kubenekwa kwevana isusu yetu siri bazi re primary ne secondary education asi izvo zvinoitwa nebazi rezveutano asi kune inonzi COVID national policy yekuti haibvunzi kuti tingada kukubvunza here mevakatemire kuti tinotarisa kuti ava vane COVID here kana vaine COVID pane mapolicies nemaprotocols anotoshandiswa nishinani ekuti mwana COVID anoitwa sei saka zvirevo kuti kana mwana ari pachikoro haachaitwe maprotocols iyayo ecovid saka mukaona vezveutano vachipinda pachikoro ipapo vachivheneka vana COVID havana vavanofanira kubvunza nekuti inational policy yecovid
tinoona kuti vana vechikoro vakawanda vanoenda kuchikoro vachidzoka kudzimba uko vanosvikosangana nevanhu vangadai vane utachiwana hwecovid-19 tichitarisawo kuti kufamba kwevanhu kwakuwanda munguva ino yekutarisana nezero rekrisimusi matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu ekudzivirira kuti vana vange vasinganyanyotapurirwa denda izvi
isusu tine vana vakawanda vana vakatowanda vari muchikoro medu ndo vatinoti maday scholars vanoenda kuchikoro zuva nezuva vachibva mudzimba dzavo saka vagara vachitongofamba famba vatori vashoma ndo vamunoti maboarders aya vanogara pachikoro vatori vashoma saka vanotofamba vakatowanda uye vari kuramba vachifamba nyangwe taakuenda zvedu mukisimusi umu vakagara vachingofamba asi denda recovid vakwanisa kuridzivirira
avo vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 tichiri panyaya iyi hurumende yakazivisa nezuro kuti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana nekupararira munyika kwechirwere checovid-19 kana kuti level 2 lockdown hurumende inoti izvi zvichabatsirawo mukuti vanhu vazhinji vakwanise kubayiwa nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisadzoka zvakare kwechina asi nyanzvi mune zveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti vanhu vazhinji havachatevedzeri mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere ichi vachiti mitemo iyi yangove pamapepa chete
ndingati dambudziko ratinaro pari zvinezvi ndevekuti malockdown extension aya ari kuitwa they are only on paper apo tichiedza kutsanangura kuti tikatarisa zviri kuitika epaground zviri kuratidza kuti hakusisina munhu achiri kutevedzera lockdown saka hurumende ingangoramba ichitita extenda lockdown but iri kuextenda lockdown pamapepa chete tikatarisa chero papi nepapi hakusisina munhu achatombotevedzera angave maguidelines AWHO aya angave zvekare maguidelines anenge aiswa nehurumende achivawo emalockdown hakuna munhu achiri kuzvitevedzera tikaenda kumabhawa iye zvinezvi vanhu vane vakazara neuwandu hwavo tikaenda panhau yekupfekwa kwemamaski chaiwo hakusisisina vanhu vachambotevedzera kana zvekupfekwa kwemamaski saka nhau yelockdown iyi dai hurumende yangotevedzera zviri kuitwa kune dzimwe nyika ana South Africa vakaopena maeconomies avo Zimbabwe dai yachikoopena ikonomi yayo nokuti enforcement yelockdown iri kuratidzika kuti hapasisina tikatarisa kungave kunogara vanhu kumarokesheni kungave kumisika kungave kumichato kungave kudzinhamo nekumabhawa kwese hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kutevedzera lockdown nekuti enforcement yacho inonetsa
saka Rusike tiri kuona hurumende zuva nezuva ichiti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi huri kudzika mazuva mazhinji iko zvinezvi tinonzwa kuti hapana shaya kana kuti kwangoshaya munhu mumwe chete mungaoni sekuti zvinopavo hurumende chikonzero chekuti isaramba ichimanikidza vanhu kutevedzera mirayiro yokurwisana nechirwere ichi
zvinhu zvatinogamuchira kuti uwandu hwevanhu varikubatwa kwa chirwere cheCovid-19 waderera varikufa waderera saka izvozvo zvinofanira kupawo vainitiative yekuti aiwa izvezvi basituation yedu paground yaadadi saka ngatichivhura ika ikonomi yacho pane kurapa tichikotaura kuti kuchine lockdown lockdown chaiyo chaiyo hakusisina nekurapa kwekuti hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures saka zvekuti kuchine lockdown ngatibvai tangozvibvisa tokoitawo sezviri kuitwa kwana Zambia zviri kuitwa kwana South Africa avo vakabva vatongovhura maikonomis avo avo vakabva vatovhura masocial sectors avo hakusisira zvekutaura kuti kuchine lockdown nekuti pari zvinezvi chaizvo chaizvo tikada kutarisa zviri kuitika nemaramiro akuita vanhu hakusisira kana mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures.
Nyanzvi imwe nezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Munyuzi mumwe mukuru mubazi rezvemitemo amai Patience Dokwani vakaudza dare reparamende nezuro kuti Zimbabwe haina mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Bato riri kutonga reZANU-PF richangobva mukukurudzira kuti panyorwe mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Munyuzi makare Commission Sports and Recreation Commission inoti inoimba kuti sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA richabvumirana naro mushure mukudisa pabasa bhodhi reZimbabwe Football Association richiri kombera mhosva yekusagona basa. Zimlife.com rinoti banga reInternational Monetary Fund rinoti harikwanisi kubatsira Zimbabwe nemari pamusoro pezvikwere zvayo. Vemakore gumi nematanhu Zimbabwe haina kuwana rubatsiro kubva kumabhanga akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Jepta Kimbi, Jepta Joseph. Ya, ndaida ungo pindura mkoma au watu wanu bakuji pinge au wezanu piefa. Langa jitawara kuti wanu MDC. Wanu ungo subisa chingiro chenyika. Nepati wezanu piefu. Lakingo yisubisa wakipo mera nema. Ko, ezo zawane eta wezanu piefu kuti MDC ndia inesa masangishen. MDC ndia uraya nyika. Akusi kusubisa ere munu sinda chano ita. Kusubisa munhu asina chaanoita kuti mwana wanhingi ndiye wakaya wapenzi ndiye akanganisa pamusha apa hapitengi chikafu asi baba vapamba papo varipo haoni kuti kusubisa chimiro chemunhu here pasina chaaita asinazve nekodzero yekuti aite zvinhu izvozvo. Hei, musaenda kundosainirana zvibvumirano kwamunondoenda uku. Mundosainirana zvibvumirano zveimega uku kuti hatichazoremekedza kodzero dzevanhu. Motadza kubvisa kuremekedza kodzero dzevanhu moganishwa mopuwa masangeni kuti nokuti iwewe wakati iwewe ucharemekedza kodzero dzevanhu haucharemekedzi saka iwewe une punishment. Iwewoti haa ii ndini nguva ndipa. Aiwa mukoma fungai zvakanaka munyatse kuona kuti dambudziko riri kubva papi.
Vahwande, ndoda kumbotaura pamatanho ari kutorwa emadhiraivhasi aya South Africa pamwe chete ne Old Drug Drivers Foundation iyo South Africa iri kuti munhu unofanira kusungirwa kuti atore chitambi chomu South Africa kutajira ifeumomo zvinoreva here kuti ivo kana vasingachadi maforeign drivers mukati menyika yavo zvinoreva here kuti ivo vadzipiwa mota dzinana muzvina kampani dzemaGP ekwava vanozodhiraivha vachindopinda munyika yaani nokuti vavagoni kushandidzana nevamwe ndozvavari kuramba vanenge voda kudhiraivha vachipinda munyika mani zvinoreva here kuti iyo South Africa inoona sokuti yakapfuma chaizvo zvokuti haingaindi kumangondo hakuna zvenyika isingambozodoni foreign otherwise inokufamba kwenguva iyo South Africa vachatozouya votikumbirawo mabasa kuzimbabwe
makasimba here makasimba here mhuri yezimbabwe vateereri vostudiosevenasakaoinotinoasimba here inosimba chaizvo sarangu dzinoizwa taurai ndiri muno mnorthen cape South Africa ndiroda kutaura nesituation yatiri kurarama muzimbabwe situation yemuzimbabwe hama dzangu inorwadza kwazvo hama dzedu dziri kutambura nesu tiri kutambura kuti dai tiri kure kunokuendanayo kutambura asi anokuti tanokurudzira zvizhinji vana vezimbabwe kuchema kwedu hakunga hatinganzwiki uye hatingazorori mukutambura kunze kwekuvhota saka ndinochemera kuti tese tisangotaura chete kuti mukomana ngaapinde tisingazvipiri kuzviita ngatisimuke hama dzangu tinorejesta kuvhota tose tivhote ndokuti nyika yedu ichinji nyika yedu yezimbabwe ichanaka zvachose kunaka chaizvo nenhau yekutivhota asi katisina kuvhota hainaka nyika yedu saka ngatikurudzirane veruzhinji tiende kumba tinovhota kuitira kuti tikwanise kuti nyika yedu tiisimudze inake nyika yedu inosimudza tisu tisu inini newe tine basa saka ngativatane tivhote tirejiste kuvhota ndokuti nyika yedu inake pasina kuvhota hainake ndatendangu vana vezimbabwe
maswera sei studio nyaya dzekutaurwa mudzinonzi dzisati dzidzisisekesa kana yadomwa kunzi iri kugona kuti zimbabwe kana yadomwa kunzi iri kugona kutengesa manguda chaizvo iri kugona chaizvo chaizvo kuvinza zvekuda kuita namba 2 kana namba 3 zviri kubatsirei pavanhu vari kurarama muzimbabwe ivo vanhu vachitambura kudaro vachitadza kana kuchengeta kanama kana kuti chembiri dzinopuhwawo mabenefits kana kuti vanhu vanopuhwawo pei dzinoenderana nekuti vararame nemhuri dzavo zviri kubatsira chii vari kuita zvinhu zvinosekesa zvavari kuita zvinotosekesa zvinonyadzisa hazvina zvazvinobatsira ende vaakutira kuda kugadza zvinhu zvisingagadziriziia
kana dzanzi dziri kutengwa senguda dzacho ngavachipa vanhu mari tinodzokera chaizvo kunovavhotera kana zvakadaro tida kuona mari yacho yavakuta nhambo vari kutengesa vaona nhambo vari kutengesa nguda mari yacho ichienda kupi ichibatsira ani
vanhu vari kutambura kuda vari kuti nyadza kutaura zvisina basa
makadii mustudio seven murisei kustudio seven chikumbiro chandinacho kustudio seven inokumbirawo kuziva kuti ku MDC nestudio seven zvinombofambidzana sei nekuti zvizhinji zvandinonzwa zvinongotaurwa zvinongotaurwa zvakarerekera kuMDC MDC ndiyo inovanzaza kuti ndiyo inoita zvinhu zvakanaka kudarika ZANUPF handinyatsi kuziva kuti zvinonyatsa kuridzana zvakadini ZANUPF neMDC iriyo studio seven pamavoice message tinoteerera tifunzwa kwakawanda tinovapa kuti MDC ndo inoisingotaura chete vanhu vemdc ndo vane vachingotaura chete asi vanhu vezanupf havatauriwo here havanavo pamwe pavanombotiwo vanombotaurawo zvekuti imwe munombokwanisa kuvateerera because ndombonzwa pamwe munopedzisira pacho munoti hatina divi ratakarerekera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kumuteereri abvunza kana pane kufambidzana pakati pestudio 7 neMDC Alliance ndinoda kuti azive kuti studio 7 haina kwayakarerekera tinotaura nguva dzose tichikurudzira vatsigiri vezanupf nemamwe mapato kuti vatumirewo maaudhiyo vachitaurazve kutsigira bato ravo asi tinotambira maaudhiyo mashoma kazhinji kacho kuri kushora studio 7 zvisina kodzero vajinji vaizivabo wavanotsigira nezvikonzero zvacho isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zvongo yadi apera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda recovid-19 muzvikoro, ukuwo hurumende ichiwedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana necovid-19 kana kuti lockdown level 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.